Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri kukadzi 21 2023. Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kutara zuva resarudzo mushure mekunge gwaro rekutara miganhu yesarudzo kana kuti delimitation report ratsikiswa mubepanhau regovernment gazette. Mutungamiri wenyika vatungamirawo urongwa hwekurangarira bavhude revaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachivimbisa kuomesera vose vari kutengesa zvinodhaka munyika. Vanhu vokurudzirwa kukoshesa mitauro yavo yechivanhu kwete yekunze. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti kuburitswa kwegwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo kana kuti final delimitation report muGovernment Gazette nezuro kunoreva kuti mwaka wesarudzo watanga uye miganhu yenzvimbo dzekuvhotera yashanduka pane yakashandiswa musarudzo dzadarika. Godwin Mangojika anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova komishina weZimbabwe Electoral Commission ZEC Dr. Kuvani Moyo vati kuburiswa kwegwaro iri muGovernment Gazette kunoreva kuti sarudzo dzichaitwa muna nyamavhuvhu padarika mwedzi mitanhatu sezvinotarwa nebumbiro nemutemo wesarudzo.
Tozoziva nemutemo ndezvekuti kana tichizoshandisa delimitation report yabuda nezuro zvinotireva kuti maelection anofanira kuitwa 6 months time in terms of the constitution. Tireva kuti election inogona kuitwa after 20 August but before 26 August.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari mukuru webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Mo Maduku avo vaudza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika anosungirwa kuzivisa zuva resarudzo kwasara mwedzi mitatu kuti dziitwe.
Saka vanozoisa proclamation yeelection muna May asi munhu wese achiziva kuti maelections egore rineri achaitwa muna August.
Dr. Moyo vati nekuda kwekuti miganhu ichashandiswa pasarudzo yashanduka zvakakosha zvikuru kuti vanhu vaongorore miganhu iyi kuti vazive pekuvhotera musi wesarudzo.
ZEC inofanira kuti iite serious voter education kuti vanhu vazive kwemaboundary avo akamira sei. Nemapolitical parties futi anofanira kuti abetserane kuti audze vanhu kuti zvakamira.
Vaviri ava vanobvumirana kuti mutemo unoti vanenge vasiri kugutsikana negwaro iri vanogona kuenda kumatare edzimosva vachiti ndiwo chete anokwanisa kusandura gwaro iri. Imwe nengo yezano PF vatondera ichidawa vakatoenda kumatare vachipikisa manyorerwo akaitwa gwaro iri rakaramba kutambirwa nemakomishina manomwe ezek. Nyaya iyi ichanzikwa nedare reConstitutional Court nemusi wa29 Kurume. Muzvinafundo Maduku vanoti ivo seNCA vave kutoshanda negwaro iri asi vakati chisiri kuvafadza inyaya dzakaita sekuti mapato haasi kupiwa mikana yakafanana yekutsvaga rutsigiro munyika.
Tiri kunyunyuta nenyaya yekuti kunodiwa mari yakawanda kuti vanhu vaite macandidate muelection. Saka taifunga kuti ZEC inofanira kugadzirisa izvozvo. Tiri kunyunyuta futi nenyaya yekuti ukambena mapurisa achine simba rakawanda zviri kutitorera nguva kuti titi musangano wedu wabvumwa. Nyangwe musangano iri kuzobvumwa asi basa racho rekuti musangano ubvumwe rinotora nguva.
Vakafanobata chigaro chigaro chemunyore anona nezvesarudzo mubato guru rinopikisa reCCC vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora final delimitation report uye vachapa pfungwa dzavo zvizere kana vapedza kuita izvi. Asi vati vachapinda musarudzo kunyange hazvo pane zvimwe zvavasiri kufara nazvo zviri mugwaro iri.
Hatana patinosiya bodo, ndogadzitarisiro yedu iyoyo yekuti tichakwikwidza.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vanoti Zeki haitari miganhu kufadza vemapato ezvematongerwo enyika, asi kuti inoita izvi ichitevedza bumbiro remutemo wenyika.
Basa redelimitation harina kufa, harifanirwi kunge richiitwa kuzadzikisa zvido zvebato rinopikisa kana riri kutonga kana rinoshuvira kuda kuzotonga nerimwe gore ayo, rinongoitwa zvichitedza nzira yakaparirwa mubumbiro chete.
Sachi garo veZEC Justice Priscilla Chikumba vaudza Studio 7 kuti vachaburitsa hwaro kana kuti roadmap huchatevedzwa neveruzhinji munguva pfupi iri kutevera, vachiti vatadza kuita izvi nhasi sezvo riri zororo rekurangarira zuva rakazvarwa mutungamiri wenyika wekutanga vaRobert Gabriel Mugabe.
Pane roadmap yatichapa member of the public, where you can clearly see all the executives all the way up to elections, but nothing being a public holiday, so the roadmap haisati yafinalize wawish.
Gwaro refinal delimitation report rinoratidza kuti Zeki yakatambira zvimwe zvichemo zvakataurwa neparamende zvichitevera kuburitsa kwayakaita gwaro rekutanga. Semuenzaniso, gwaro rekutanga range rabvisa maconstituents akaita seWarren Park neKutu South, asi ave mugwaro rakaburitswa neZuro. Harare yave nemaconstituents makumi matatu kubva pamakumi maviri nemapfumbamwe pasarudzo dza2018 uye yave nemaconstituents matsva akaita seBudiriro North and South, Churu neHunyane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remutauro wamai kana kuti International Mother Language Day. Nyanzvi munyaya dzedzidzo nezvemitauro dzichiti kuti nyika ibudirire, zvakakosha kuti vana vechikoro vadzidziswe nezvidzidzo zvese nemitauro yavanonzwisisa kana kuti rurimi rwamai. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Munyori wemabhuku echishona anosanganisira Mapenzi, Imbwa yemunhu, Ndafa here nemamwe Dr. Ignatius Mabasa vaudza Studio 7 kuti mitauro yerurimi rwamai inofanirwa kukosheswa mazuva ose, kwete kwezuva rimwe chete pagore.
Kungorangarira kudanzi kune International Mother Language Day zvezuva rimwe chete, tokana tapfuura ipapo todi todzokera kuchirungu. Zvinhu zvinoda kuti isu pamwe chete nehurumende tinyatsove neurongwa hwekunyatsokurudzira tiri pachokwadi.
Vamabasa vati nyika zhinji dzakabudirira dzinodzidzisa vana nerurimi rwamai.
Nyika dzakabudirira vana Japan, vana China havamanikidzi vanhu vavo kuti vadzidze nechirungu, nekuti kana ukaomesera mwana kuti adzidze chotisamu nechirungu zvinomuremera, nekuti ari chekutanga ari kutambura nekuda kubata mutauro unonzi English, bati panguva imwe chete ari kutambura futi nekuda kubata chinhu chacho chamunotisamu.
Mashoko ava mabasa atsigirwa naDr. Tinashe Mawere vanova munyori nemudzidzisi zvakare.
Ongororo yakaitwa nenyanzvi dzakasiyana siyana inoratidza kuti kudzidzisa vana nerurimi rwamai kunobatsira pakukura kwepfungwa dzavo.
Vamawere vawedzerwo vachiti
sezvinyanzvi dzichiti mitauro inotakura culture neidentity yavanhu, kuparara kwemitauro kunobva kwaparadzawo culture neidentity yevanhu. Saka izvi zvinobva zvaita kuti vanhu vacho vane mitauro inenge yaparara iwowo vanobva vavanhu vanenge vakadzvinyirirwa.
Vanoona nezvedzidzo musangano reUNESCO vaCharles Shikunda vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richibatsiridza kuti nyika dzivandudze dzidzo kuburikidza nekudzidzisa vana nemutauro wavanonzwisisa.
Kazhinji vana vanodzidziswa nemumwe mutauro usiri mutauro wamai. chingave chirungu kana kuti French kana kuti Portuguese. Izvi zvinoita izvo kuti vana vasakurumidza kubata zvimwe zvidzidzwa.
Vawedzero vachiti muZimbabwe bumbiro remutemo yenyika rinokurudzira kushandiswa kwemimwe mutauro 16 mudzidzo, uye kune mitemo inokurudzira kuti zviitike muzvikoro. Vati chinonetsa zvimhinga idzo zvinotevera.
Pamwe zvinyorwa zvacho hazvipo mumwe mutauro. Ndikapa muenzaniso wekuti hatisati tane zvinyorwa zvekuti masvomhu adzidzwe nechindau kana kuti nechikore-kore. Chechipiri, varayiridzi vedu vari muzvikoro hatisati tane varayiridzi vakakwana vanokwanisa kunga vachidzidzisa zvidzidzwa zvese nemitauro iyi. Chechitatu, unoonawo zvekuti panoita imwe mhinga dzekuti vabereki chaivo maparents akaita semi vanharutende mayoung mothers munotomhanya zvekuti ndaendesa mwana wangu pagrefi yakati, nekuti zuva rechipiri chaiye akutotaura chirungu, hauchadi kuti ataure chishona chako.
UNESCO yati ichaita mhemberero dzezuva iri nemusi wechina chevhiki rino. Zuva reindanational mother language rinocherechedzwa musi wa21 kukadzi gore rega rega senzira yekusimudzira mitauro yese uyezve kusimudzira dzidzo nebudiriro kuburikidza nekushandisa mitauro yenzvimbo imwe neimwe. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa neUNESCO muna 1999 richizotambirwa neUnited Nations mugore ra2002. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Gore negore musi wa21 kukadzi nyika inorangarira nekupemberera zuva revechidiki reNational Youth Day, iro raimbozikanwa nekuti 21st February Movement. Vachitaura kuLupane kuange kuchiitirwa mhemberero dzegore rino nhasi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati hurumende iri kuzoomesera vose vari kutengesa nekushandisa zvinodhaka. Vamunangagwa vati mapurisa achaiswa kunhandare dzendege nemimigwagwa kuona kuti zviri kudiwa nehurumende zvekusunga vari kutengesa zvinodhaka zvazadzikiswa. Vavimbisawo kuti vachavandudza mitemo kuomesera vari kutengesa zvinodhaka ava. Asi zuva remhemberero dzanhasi richine kupokana kukuru kuti ndere kuyemura vechidiki zvechokwadi here kana kuti rakaisirwa kuvharidzira kukundikana kuri kuita hurumende kugadzirisa mikana inopa vechidiki chouviri mukurarama kwavo. Kuti tinzwe zvizere, regai tiende kumutori wedu nhau Tobias Mudzingwa.
Mumwe wechidiki ari musangano reZimbabwe Youth Arise, Tatenda Makuvire, anoti zuva iri rakakosha sezvo riri mucherechedzo wekuti vechidiki vanokosheswa munyika.
Vamugabe vakaita kuti vechidiki vatariswewo sevanhu munyika yedu. Vakativhurira mikana yekuti tiwane dzidzo kubudikidza nepresidential scholarship. Vechidiki vakawanawo macapital ekutanga mabhizinesi nekuwanawo mastand. Vakawanawozve mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika.
Asi mumwewo wechidiki uye ari mutevedzeri wasachigaro wesangano iro rinodyidzana nemumiriri wenotoni mudare reNational Assembly vatemba Mliswa reYouth Advocacy for Reform and Democracy vatinotenda Mhungu, vanoti vechidiki havanei nezuva reNational Youth Day.
Tisu gungano rekutanga rakataura mugore ra2015 richiti vechidiki havanei nezuva rinonzi National Youth Day. Pavaitaura kuti vada kuisa zuva rere remusi wa21 February rinova iro bhavhaje remutungamiriri aivapo mazuva ivavo vamugabe.
Studio 7 haina kukwanisa kubata utungamiri hwevechidiki muZANU PF kuti inzwe maonero awo panyaya iyi. Asi mumwe wevechidiki mubato iri zvekare vari mumiriri weZANU PF mudunhu reSeke Chikomba muNational Assembly muzvare Tatenda Mavetera, vanoti panoda dzidziso kune vechidiki kuti vazive kuti zuva ravo iri harinei nezvematongerwo enyika asi kuti ndere wechidiki wese wemuZimbabwe.
Zvakafana neHeroes, zvakafana neIndependence, hazvinei nekuti zvinongobva kubato ripi. Ndinoona kuti vechidiki dai varegedza kufunga kuti zvinhu zvese zvinongoda politics. Senyika tiri kuita dambudziko rekuti vanhu vanofungira kuti zvinhu zvega zvega zvine chekuita nemutungamiri wenyika zvinenge zvineka politics mukati. Bati ngatizive kuti mutungamiri wenyika ndimutungamiri wenyika wemunhu wese, zvisinei nekuti zvoni unobva kubato ripi.
Asi vakafano bata chigaro chemutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti zuva reNational Youth Day harina maturo kune vechidiki nekuti rinovayeuchidza mabasa ehumbimbi ndoga aiitwa nevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe.
Zuva iri harine chekuita nevechidiki asi kuti izuva riripo pachirongwa cheZANU-PF chekuda kurumbidza vaRobert Mugabe. MuZimbabwe tinozviziva chose kuti vechidiki vari kutambura, vechidiki havana mabasa. Kunyangwe hurumende yacho iripo iyoyi inozviti new dispensation yavamunangagwa, hapana chaya chakwanisa kuitira vechidiki.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaLuke Chitsike vanoti mavambiro akaita mhemberero idzi ndiwo mudzi wenyunyuto kune vechidiki vakawanda.
Matangi wakata zuwa ii vichibva pabahude erewa imbova mutungamiri wenyika waRobert Mugabe. Vazhinji vanova vasingawirirani neutongi hwaivapo vakakonzerwa kushayika kwemabasa, kushayika kweuremu hwemari yemuZimbabwe nezvimwe zvakadaro. Nekudaro vazhinji vechidiki vanoriona sezuva riripo chete kurangarira vechidiki veZANU-PF.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi revechidiki vaWeston Makoni vanoti pane zvakawanda zviri kuitwa nehurumende zvinosanganisira kuvhura kwezvikoro zvemabasa emaoko, kuvambwa kwemakambani uye kuwanisa vechidiki mikana yekukwereta mari kuti vasimudzire mabasa anovapa cheuviri. VaMakoni vanotiwo zuva iri harinei nezvematongerwo enyika.
Zuva iri rinorongwa neMinistry of Youth, Sport, Art and Recreation yakabatana neZimbabwe Youth Council kurongera wechidiki wemuZimbabwe. Zuva iri harinei nezvematongerwo enyika, izuva rewechidiki weZimbabwe. Zvisinei nekuti vanotsigira bato rezvematongerwo enyika ripi.
Zuva reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day rakatanga kupiwa ruremekedzo zviri pamutemo muna mbudzi 2017 mushure mechisungo chakaitwa nevechidiki muZANU-PF muna Nyamavhuvhu 2017. Zita rezuva iri risati ravandudzwa rakavambwa nevechidiki muZANU-PF muna 1986 richizivikanwa nekuti 21st February Movement senzira yekuremekedza mabasa mushakabvu Robert Mugabe avo vakaberekwa musi wakukadzi 21/1924. VaMugabe avo vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017 vakafira muchipatara cheGlen Eagles kuSingapore musi wa6 Gunyana 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter vari kuenderera mberi vachirindirwa nehama dzavo kumba kwavo sezvo vakakumbira kuti vachirega kurapwa kuzvipatara vachimirira rufu rwavo kumba kwavo kuPlains, Georgia. VaCarter vane chirwere chegomarara uye vakwegura. Munyori mukuru musangano reZinata vaPrince Sibanda vanoti danho rakatorwa navaCarter vanoritsigira sezvo riri danho rinowanzotorwa nevanhu vanenge varwarisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Kutsika zvedu dzechivanhu zvinosvika pakudaro futi kuti kana kazhinji munhu akwegura arwara, umwe anotoita seanenge achitoratidzwa kuti aiwa ndiendesei kumba kwangu mhuri yangu. Isusu kutsika zvedu dzechivanhu tinazvo chiriko, ngokuti kazhinji tingati kana munhu wanyanyorwarisa stereji kwenguva refu pane pekuti unotoenda kuhama dzako wotonzwisira. Tingati munhu anoita serinenge richiita serinenge richikirirwa here nota munhu kazhinji tinge munhu arwarisa stereki mutsika dzedu dzechivanhu, nokuti anogumisira kuti aiwa ndiendesei kuna mai vangu, ndiendesei kana kumhuri yangu ndinorwarira zvangu. Kune anenge akuita sekungoratidzwa kana shiyo yake mberi kwake.
Tombotarisa kuti imomo munyika yeZimbabwe kana mambo vachinge varwarisa kana kuti vashaya panoitwa sei?
Kana mambo achinge ashaya kana urapa kuti arwara anenge achirapwa muchivanhu kana vari mutsika dzedu dzechivanhu madzimambo kazhinji maiwazotaurirwa kwapera kana vhiki mbiri, ende paanovigwa mhaka musingataurirwi zvainoitwa muchivande mutsika dzedu dzechivanhu. Chivanhu kwaibva hwamanda yekuziiswa zvakanzi mambo haasisiko asi hazvaasingakasira kutaurirwa vanhu vaitozotoudzwa kwapera nguva refu kuzotaurwa kunzi aa mambo hakusisina. Chivanhu pane pekuti anenge adonhedza honye ndopaaizosvika pakuti vanhu votaurirwa pakutwa zvehonye vanhu ndopavaizoziviswa kuti aa mambo hakusisina kana kwaako nomwe mambo akudogadzwa. Ari kwanza kutaurwa vedu vakare vairigwa mumapaka vanga vane nzvimbo dzavo dzavaiza. saka kasi zanga zai kwa tewa kuru zanga sija sike kwa na wadi kwa mtika teri kwa wadi kwa nili kwa nama nukuru mchivane aswa isha mpato
Tombo zokera jedi kwa kuno kwa Amerika kunawa Jimmy Carter pandata ura stara wa imi mabama wazi ya
semuna akanga kampito mtunga miri wenika wanusana kuti mtika tuwa nukuru kumate pasa kwa wakaita nukutunga miri wa wakaita wanusana kuti wawe muna anura nkani wafano mga wachire kerewa wanusana mga wachire kerewa chinerire mekezi chukumatuwa chinerire mekezi nekuchenge tizikosa kanaka asine ikuti ibabani nasina kuraru arwarisa hare kerewa mga shiki kutika kuchiwa minotamburi na mga saka sota nsira wakuti koko wanafana kukane hudu wawo ucha amerike ni wawano sabuti mkuru wedi ucho wana ututu kachimukata watiwe tukua chenge tizikosa kuchiwa chani tamune shakanaka wana kuru mga wako kusurisha ya kwawo asine chenge tizikosa
Awo wangu wari mnyori mkuru msangano rezinata wa Prince Sibanda wa shitaura na Marvelous mklanganya uyo we Studio 7 vare barunare muarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobatsira kununura vanenge vawirwa nenjodzi vave kuedza kubatsira vamwe vanhu vawirwa zvakare nemidhuri mushure mekunge kwaitika kumwe kudengenyeka kwenyika kwechipiri nhasi kunzvimbo dziri pamuganhu weTurkey neSyria. Vanhu vatatu vafa kusvika pari zvino uye vamwe vakawanda vachiri vakatsimbirirwa nemidhuri. Izvi zvinotevera kumwe kudengenyeka kwenyika kwakaitika mavhiki maviri adarika munzvimbo imwe chetewo kukauraya vanhu vanodarika zviuru makumi mana nematanhatu kana kuti 46,000. Burkina Faso inoti uwandu wemauto afa mushure mekurwiswa nevanopfurikidza mwero wasvika pamakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 51 mushure mekunge mimwe mitumbi makumi mana nemitatu yawanikwa. Mauto aya anonzi akarwiswa asingazvifungire mudunhu reUlodalani. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden avo vakashanyira Ukraine nezuro murwendo rwange rusina kuziviswa veruzhinji nhasi vari muPoland umo vatura mashoko akanangana nekusvitsa gore kubva Russia zvayatumira mauto kuUkraine musi wa24 kukadzi nechinangwa chekuda kuipamba. Va Biden vataura mashoko avo vari muRoyal Castle muWarsaw, Poland vachiti pasi rose riri kuzviona kuti America yakwanisa kubatanidza nyika dziri mugungano reNATO kutsigira mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky. Va Biden vachivo hondo iyi iri pakati penyika iri kuda kuedza kukanganisa utongo hwejekerere nenyika dziri kubatana kurwisa kuti utongi hwejekerere hurambe huripo. Va Biden vasanganawo nemutungamiri wenyika yePoland vaAndrzej Duda. Vaudza vaDuda kuti vakagadzirira kubatsirawo Poland ikarwiswa neRussia sezviri muchibvumirano cheNATO chinonzi Article 5 chekuti nyika iri mugungano iyi ikarwiswa dzimwe dzinopindira. Zimbabwe nemusi weChina iri kuita musangano nenyika nemasangano uye mabhanga ayakakwereta mari iyo yave kutatarika kubhadhara. Nyika ine chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri kana kuti 20 billion pachisanganisirwawo mari yakawedzerwa pachikwereti kana kuti maarias inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti $6 billion. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakakosha zvikuru.
Chidanho chakakosha chiri kutorwa nehurumende yeZimbabwe kutaurirana ndingangoti nevakweretesi vakaita kunge International Monetary Fund, World Bank Paris Club vanova vane zvikwereti zvisati zvabhadharwa nenyika yeZimbabwe zvawanda zvakutosvika kumabhiriyoni 17 which is 17 billion. Kureva kuti mari iyi inogona kutora nguva yakareba kuti inge ichibhadharwa nemhaka yekuti pambei pasina tingangoti urongwa kana kuti plani yanga yakaiswa nehurumende yeZimbabwe kuti yobhadhara sei mari iyi nokuti yanga ichitoshushikana nekutambura kuti iwane urongwa ihwohwo. Chikwereti chenyika chikakurisisa chekutangisisa ndechekuti chinokanganisa nekusvibisa zita renyika nekuti hapana achada kupa nyika mari uye zvinokanganisawo vemabhizimusi vanenge vakazvimirira vega vanenge vachidawo kuwana mari kubva kunyika dzekunze nekuti vanenge vakungoonekwa sekuti ivowo vane hunhu hwakafanana nehurumende hwekuti havazobhadhari mari iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vatenderanawo nezviri kutaurwa navaboroma.
Sangano weZimbabwe nemacreditors uri kurongwa uyo wakakosha uye takatarisa nyaya yekudyidzana kwedu yatingati re-engagement neinternational community, international financial world, global financial world. Unobatsirawo zvakare kuti vamacreditors edu anga achiona zvatiri kuita senyika in terms of growing economy yedu kuti tikwanise kunge tichidhila nedambudziko external areas atinawo. Makaona kuti maexternal areas edu apa 6 billion imari yakawanda zvakanyanya iyoyo and haisi mari yatinogona kungoclear mugore rimwe chete kana makore maviri kana matatu. Imari inotoda a bit of time kuti tinge tichiclear.
Vachitambara vatiwo zviri kunzi nehurumende inoda kuita kugadzirisa nyaya dzezveupfumi zvinofanira kuitwa nechimbi chimbi.
Mareforms ari kuimplementwa nehurumende achimbidzwe especially atakatarisa mainstitutional reforms even mamacroeconomic reforms kuitira kuti ikonomi yedu ikwanise inge ichikura nespeed kana nepace nerate yakakwirira nekuti hatigoni kunge tichipedza dambudziko rechikwereti remaareas kana ikonomi iri kugrowa ne4% or 3% or 5% zvazvichiitika makore apfuura aya. Takutofanira kuti growth yedu inge ichisvika kuma 10% uko ndokuti tikwanise kunge tichiwedzera kuexpanda productive base necapacity yeeconomy nekukudzawo zvakare economy kuitira kuti chikwereti chedu chirambe chichiita chidiki.
Vachipawo pfungwa dzavo vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo
nyaya iripo ndeyekuti nekuda kwekuti Zimbabwe yatadza kubhadhara zvikwereti izvi haisi kukwanisa kuzowana zvimwe zvikwereti zvoita kuti upfumi husakwanisi kufamba zvakanaka.
Vari kutarisirwa pamusangano uyu vanosanganisira nyika gumi nenomwe dzinova nhengo dzeParis Club of Creditors, World Bank, African Development Bank neEuropean Investment Bank. Musangano uyu uri kuitirwa padande mutande. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti nyaya dziri kutarisirwa kuzeiwa dzinosanganisira zviri kuitwa nehurumende kuvandudza nyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika uye kuti ichabhadhara sei varimi vachena vakatorerwa mapurazi avo. Vaimbova mutungamiri wenyika yeMozambique vaJoachim Chisano naSachigaro weAfrican Development Bank Dr. Akinumwi Adesina ndivo vanenge vari ana Sachigaro pamusangano uyo. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nezvezuva revechidiki uye nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vachatora matano akasimba kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibate na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kutara zuva richaitwa sarudzo mushure mekunge gwaro rekutara miganhu yesarudzo
kana kuti delimitation report rabuda mugovernment gazette. Vanhu vokurudzirwa kukoshesa mitauro yerurimi rwamai. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya imina Gaina Saidi munaudze isiNdebele.
Soku isikatu.